Vachitaura pakuparurwa kwehurongwa uhu, mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vakurudzira masangano ekunze anobatsira nemari kuti abatsire Zimbabwe munyaya dzezvekurima kuitira kuti nyika ikwanise kurima chikafu chinokwanira vanhu vese vari munyika.
Government will continue to provide budgetary support to food and nutrition programs. However, development partners and the private sector are urged to play their part by complementing government efforts through providing financial, technical and material support in implementing the policy.
VaMugabe vati kushanduka kuri kuita mamirire ekunze pamwe nezvirango zvakatemerwa ivo vaMugabe nevamwe vakuru vakuru mubato ravo reZANU PF nenyika dzakabudirira ndiko kuri kukonzera kushomeka kwechikafu munyika.
As we are all aware, Zimbabwe was renowned for its agricultural efficiency and is the food basket in Africa. However, this status has suffered some setbacks due to the adverse effects of particularly exogenous factors, such as the recurrent and often intermittent droughts that have wreaked havoc on the country. And of course the devastating effects of the illegal sanctions that were imposed on the country by some Western countries following our implementation of the land reform program.
Mutungamiri wenyika ati mwana mumwe chete pavatatu haana utano hwakanaka nepamusana pekushomeka kwechikafu. Zvichakadai, mutevedzeri wegurukota rezveutano vaDouglas Mombeshora vati kuwaniswa kweveruzhinji chikafu kunoita kuti madzimai nevana varasikirwe neupenyu pamusana pekushayikwa pechikafu chinovaka muviri.
It is undebatable that addressing malnutrition brings considerable economic and social benefits as it reduces morbidity and mortality, leads to resource savings in health, improves education outcomes, enhances productivity, and increases incomes. Improved nutrition will contribute to achieving 6 of the Millennium Development Goals, including goals for the eradication of extreme poverty and hunger, reduction of child mortality, and improved maternal health.
Mutevedzeri wemutungamiriri wenyika amai Joyce Mujuru avo vari kutungamirira urongwa hwaparurwa nhasi uhu vati nzara yakaitika munyika muna 1995 ichikonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura yakakonzerawo kuti matura yenyika aderere zvikuru rinova dambudziko risati rapera pari zvino.
When the country experienced the worst drought ever, the experience from that drought led the government to set up an intersectorial task force on food and nutrition in 1995, ably chaired by the late Vice President and national hero, Dr. Simon Wegai-Mzenda, with the objective of coming up with solutions to the country's diverse food and nutrition security challenges.
Urongwa hwaparurwa nhasi huri kukoshesa nyaya dzetsvagiridzo kana kuti research, kutsvagwa kwemari pamwe nezvimwe zvinoshandiswa mukurima pamwe nekurima zvirimwa zvagara zvirimwa munyika zvinozoita kuti vanhu vemuZimbabwe vakwanise kuzviwanisa chikafu chakakwana vega pamwe neutano hwakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.